isusu MDC inotungamirirwa na Dr. Morgan Tsvangirai tinokukadzika kwakanyanya kunyanya nyanya nemashandirwo ari kuitwa basa nezeki nokuti iye manje tanzwa nhatu mapepa nhau achinyora kuti makits okutanga mazana mana 400 PGR kits achasvika munyika muna September. Saka asvika munyika muna September zvoreva izvo kuti ndo patatanga chi kudazve biometric voter registration nguva yacho ishoma nokuti makits ari kuuyawa chingori chidimbu chidokodoko nokudambudziko richaitika pajonga nderekuti nguva yekuregister mavoters maringe nebiometric voter registration tinoona sekuti ichaita kumbunyikidzwa izvozvo vanguva chaiyo kuti vachaita delimitation ivo vasati vatombotanga voter registration tinoona sekuti pamwe une zviri deliberate
ndokubatei muromo wangu
kuramba vachingopusha mabhesi kuti aende mberi
regai ndokubatei muromo vamangwana munoti iwo nedanho iro rekuti zeki chakundikana kutara miganho mitsva yekushandisa musarudzo
mutemo wenyu constitution unoti iwo delimitation inofanira kulingwa nepopulation census saka takaita the last population census mu-2012 pane pachitarisirwa kuti most probably the next one inozoitwa after 10 years it will be 2022 saka pamutemo wangu vasingakwanisi kuita delimitation yachona iyoyo in terms of the new constitution nokudawo kuti census inoitwa after every 10 years saka election ye-2023 ndo ichaita delimitation hapana chakaipa pamutemo chiri kuitwa nezeki vari kutotevedzera constitution so hakuna chinotinesa isu kuti vanhu vavhote vachishandisa maboundaries emaconstituents akaitwa 2008 vatashandisa mu-2013 chinongodiwa ndechekuti vana vomuzimbabwe vawane kodzero yokuvhota
pindai vagutu
nekuti kupururudza ka ndokunge paita madanha paita zvinhu zvinonakidza zvinotaka kuti vanhu vati vediwe vanhu vezeki vagona basa ngativapururudzire zvino havasati vasvika pachinhano chokuti vati makitsi tava nawo taakutanga kurejesta dambudziko ratinaro nderekuti tingapururudza sei iyo purosesi yacho yokuita BVR biometric voter registration isati yatanga tozopururudza isu kana taona kuti yatanga yafamba nemazvo zviri pachena zvinofadza munhu wese ane kodzero yekurejesta
vamangwana vamwe kusanganisira vagutu vari kuti zeki iri kuita maune kunonoka kwairi kuita kufambisa zvinhu zvinove zvavari kufungidzira kuti dzine advantage kuzano pf munoti iwo
ini handa kuva mandete yekundimirire zeki kana kuidifenda asi ini ndiri kuona kuti basa riri kuitwa nezeki riri pachena hiki yapera takadaidzwa mapartis ese akamirirwa muparamendi tikaratidzwa mashandisiro anoda kuitwa nezeki kuti vaite biometric voter registration meting yemasenders techizozviita zvakadini takaratidzwa zvese munhu wese akagutsikana kuti panapo pakaitwa basa rine unyanzvi so vakamhanyisa futi vasingatevedzeri zvinoonekwa kuti zviri detailed enough tovati zvevakanya so ngavaite basa ravo ngatingobata hana
vagutu zeki ikashandisa miganho ya-2008 inenge yashandisa census ya-2002 zvinenge zvichiri pamutemo here
apa ndo pane dambudziko nokuti 2008 election delimitation yakaitwa yakanga iri based pa-2002 census saka zvoreva izvo kuti dei taida zvedu kunatsogadzirisa zvakanaka delimitation yaitwa izvozvo isona sekuti chinhono chiri kuita ichi vune vari kuita deliberate hatitombotishamisi futi kana vakazoti kwara kwacho pvr yanonoka ngatidzokerei kuchi voters roll yamudedi
vamangwana
handi munongoziva kuti vanhu vagara vachidyiwa maelection vanongogara vachingotya kugara vakangodyiwa isusu tinoti mapazi anenge apuwa basa ngaite basa ravo nemwoyo wavo wese we have always been prepared for elections takapinda mumaelections even 1980 tichibuda muhondo tichinyatsoona kuti zvinhu hazvinaumira mushe tikati tinongopinda maelection nokuti toda kutora nyika yedu takahwina maelections isu so zeki ndiri kuona kuti iri kuita basa rayo nomazvo isu vezanup f vatanga naproblem tinovapa mukana wavo wokuita basa ravo vanotikoka kuti huyamone zvatiri kuita vachida kuti mapato ese aone zviri kliya kuti vari kuita basa rei.